vachitaura nestudio 7 mushure mekushanyira madhamu kwaitwa nekanzuru pamwe nevatapi venhau nhasi meya weguta rebulawayo vamartin moyo vati vari kufara kuti madhamu mashanu pamatanhatu anopa mvura kuguta rebulawayo akazara izvo zvisati zvamboitika mukati memakore anopfuura 16 apfuura
kure rino mvura yanaya madhamu edu akazara tinotenda nechipo chemvura tine madhamu 6-5 ari kuspila nyangwe 1 rasara risati raspila nyankuni rakwirawo zvetisati taona in a long time saka thank you to almighty god for this blessing
vamwe vati shuviro yekanzuro yavo ndeyekuti hurumende itore mukana wemvura yakawanda iripo pari zvino kuti iite urongwa huchaita kuti dambudziko rekushaya mvura rinombotarisana neguta rebulawayo ripere nekuda kwekuti guta rebulawayo riri munzvimbo isinganyanyonaya mvura yakawanda madhamu anopa mvura kuguta iri anombosvika pakuoma zvekuti kanzuro inosvika pakumbovharira vagari mvura senzira yekuedza kuti mvura iyi ikwane sachigaro wekomiti yefuture water supplies and water action vanome nhlavani vati vanotarisira kuti hurumende ipe mari kuchirongwa chekuvaka dhamu regwaishangani iro rinonzi rikavakwa rinokwanisa kupedza dambudziko rekushayikwa kunomboita mvura mubulawayo
necapacity yamadhamu nokunaya kwemvura raitinayo inogona kutichovha up to almost 5 years asi takachitarisira kuti hurumende itaure mukano kutiko kunaya kwemvura uku itigadzirire mini long term plan yakaita senyaya yekwaichangani because hatinga dependi nemvura ye one term chete saka hurumende namaparlamentarians dai adini atora mukana uyo kuti patigadzirire long term yekwaichangani also nokuti hurumende again itarisise nyaya yeepic forest kuti aquifer ive yaimproviwa kuitira kuti dambudziko rebulawayo rive rapera
zvichakadaro musangano wekanzuro wakaitwa munguva pfupi yapfuura unoratidza kuti kanzuro yeguta rebulawayo yave kusangana nedambudziko rekuwana mishonga yakakwana yekuchenesa mvura inonwiwa nevagari munyori wekanzuro yachristopher dube vati kanzuro iri kusangana nedambudziko iri vachiti izvi zviri kukonzerwa nekuti makambani anovatengesera mishonga iyi ari kubatwawo nedambudziko rekushayikwa kwemari yekunze riri munyika vadhuve vati vanotarisira kuti hurumende kuburikidza nebhanga rereserve bank of zimbabwe ichakurumidza kugadzirisa nyaya iyi
hongu nyaya yeforex iri kuti afecta maareas akawanda vemaoperations issue futi yemachemicals inove ndiyo iri critical asi tinovimbisa kuti nekutaura kwatinoita nehurumende tichivatsanangurira kuti mvura iri important vatatisvitsira mashoko kureserve bank kuti vaite prioritize vemachemicals emvura
pamwedzi wega wega kanzuro inoshandisa mari inosvika zviuru makumi masere nezvisere zvemadhora kana kuti $88,000 mukutenga mishonga yekuchenesa mvura inonwiwa nevagari dambudziko rekushayikwa kwemishonga yakakwana yekuchenesa mvura rakambotekeshera munyika mumakore a2007 na2008 apo mari yemunyika yakanga isisina simba zvichienzaniswa nemari yekuamerica ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taura ishava